Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukazi 21 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe muZanu PF vavekurudzira kuti bumbiro remitemo revandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varande vachitonga kusvika madhongi amera nyanga. Masangano evatori venhau oshora kutyisidzirwa kwevatori venhau kunonzi kuri kuitwa nemauto mushure mekufushunurwa kweuori huri kupomerwa vamwe vakuru vemauto. Kuda kuzama noto kuoma kweupenyu ndezvimwe zvave kumanikidza vanhu kuti vagume vaita dambudziko rekunobhaijira mabhiza nezvimwe zvinonzi navana chiremba zvinogona kukanganisa utano hwepfungwa. Ii ndio mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri mu Washington DC. Masangano evatori venhau akaita Seremisa Zimbabwe neZimbabwe Union of Journalists ari kukurudzira vanodzivirira nyika kuti vachengetedze vatori venhau vebepanhau repadandemutande reNewsworks avo vanoti vave kutyisidzirwa kubva zvavanyora nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa nevamwe vakuru vakuru muchiuto pachirongwa chehurumende chekutengera vakuru ava dzimba. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vayambira vatori venhau kuti vasiyane nekufukura hapwa panyaya dzine chekuita nezvekuchengetedzwa kwenyika sezvo zvichigona kukonzera kusagadzikana munyika. VaCharamba vataura mashoko aya kubepanhau reHerald. Mumashoko kuvatori venhau vakuru vemauto vanotiwo bepanhau reNewsworks rakakurumidza kumedza kutsenga richada. Asi masangano evatori venhau anoti vatori venhau havafaniri kutyisidzirwa kana vachiita basa ravo rinosanganisira kuona kuti hapana uori unoitwa munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi kuti tinzwe zvizere Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru webepanhau reThe Newsworks vaDumisani Muleya.
Ndikati chiri kuitika nezvekuti takanyora nyaya last week yemamwe magenerals tichitevera nyaya yecorruption on housing dzimba dziri kupiwa ko dziri kutengerwa vakuru vakuru vemasoja ikoko. So takanyora story it was a very strange one. So ndikati nyaya yekuti this is what has happened. Chikangonarita chete
chamungati imi ndo chikurukuru chazokutumai kuti muchiti makusiyana nayo nyaya yacho chii
kwazvoitika muma developments okuti takazofonerwa fonero nevamwe vatinoshanda navo vakazoshedza shedzo nevamwe vachiti isu tiri vemilitary intelligence tiriura zvakati 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 ndobva tabva taona kuti nyaya haisisezve raitosiyana nayo kutoita zvimwe and pakudaro tanga tichiitira kuti majournalist atinoshanda navo ave safe it was not like kuti tiri kuti tasailenzwa taakusiya nyaya dzinofanira kuitwa dziri mupublic interest. Aiwa tanga tichiitira kuti vanhu vatosevenza navo vaite safe nokuti ndicho chakakosha stereki ichocho kuti kana muchiyanda mese muri majournalist chaunotanga kutarisa i se benefits ne well being yeshi ye ma reporters vano kushanda na
muchaita sei manje muchaita dzimwe nzira here dzekuti nyaya dzacho dzirambe dzichizofamba kana kuti dzichazosimudzirwa mune ramangwana
handiti va makaishwa statement vakati hai tiri kuongorora nyaya iyo tiri kuinvestigate handisi zvati tinovimba kuti pacha investigate havo address nyaya yacho kana yo addresswa Uzo isho oshi, another statement kuti pa investigation iya yataka taura nezwa ya papa. Ndiyo za ataka wa anaisho. Ende tazo tura mata na uchi chua address nyai nenzira ya kati. So because as long as the kana zwa address wa zungu acho izo uzo ataka chitaura ya. Apana chaka hivu. Izo tozo ngoti chi? Tozo ngoti. Bazo budiza imwe statement pa ya wa chiti ta address nyai ya. So saka kwa wanechi nezi stress. Because majoralist kana chinyora zwinu. Baruku nyorera kuti zvipure pachena so that kwakaitika kana kwaitika ma mistakes zvinhu zvakafane corruption zvinhu zvakadaro da mu public affairs panyaya ze accountability nezve good governance zvogadzirwa hazvuti vanhu vanongonakidzwa nokungonyora acheta aiwa
Mukuru webepanau repadande mtande re Newsworks Dumisani Mleya achitaura ari parunare muharare na Ivan Zininga we Studio 7 Kuda kuzama noto kuoma kweupfumi ndezvimwe zvave kumanikidza vanhu kuti vagume vaita dambudziko rekunobejera mabhiza mitambo nezvimwe zvinonzi navana chiremba zvinogona kupa kuti vagume vorwara nezvirwere zvepfungwa Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera
Vanhu vakawanda vanoti mazuva ose vave kutomukira kuenda kunobeja sezvo vave kutokutora sebasa Vanhu vanofumira kubata jongwe muromo vachienda kunzvimbo dzakaita se-Base Beds, Moa's World of Sport nemamwe akawanda ari padande mutande. Mumwe ari kurarama upenyu hwakadai ndiva Bradley Chiketero vemuHarare.
Inini betting ndoifarira, asi kuhwina ndinombobvira ndakahwina. Ndinoifarira zvisingaite kuti ndongoonawo muanhu vachidai nekudaiwo. Vachitawo mari asi ndine chido chekuhwinawo nebetting. Betting ndakatomboitamba asi kuhwina ndinobvira ndakahwina. Nanhasi nditone chido chekuda kutambawo betting iyo.
Mugari wemuAjon Park valove more samani vanoti havasati vambohwina asi vanoona vamwe vachikohwa pakuri. Izo vati zvinovapa simba.
Repeating ndakambozviona zvakambondinangirawo but ndakazoita wangu era yekuti ndakarasika panhamba handina kunge ndakazonge ndichilonja nazvo kuti ndilinge ndizive kuti hano zvinonaka sei but handozvifarira but ndakaonawo vamwe vachitofara nazvo kutaura kuti wakatowanawo mari zvakandipawo shungu panguva yacho iyoyo
kumbobudirira kuri kuita vamwe vanenge vaita rombo rakanaka kwave kupa kuti vamwe vakaita savatafadzwa tandawe vati vave kuda kumboedza mhanza
Repeating asanda zvita asi panoona kuti hino mota nedzimba chichida muzvitaro ndomuwana zvandowanawo
kubeja kunobvumirwa muZimbabwe pasi pemutemo weLotteries and Gaming Act asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati zvokubeja rinogona kugumara vedambudziko
Normali kana economy siku kufamba zvakanaka zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vave nerisk yakakura yekunge vachisangana nedambudziko remamental health challenges saka izvozvo zvinogona kutuma vanhu zvakare kuti vange vachipedzisira vakuita betting or gambling
nyika dzakawanda muAfrica dzakaita seUganda neNigeria dzine dambudziko iri zangano recenter for policy analysis kuUganda rinoti panofanira kukurudzirwa vanhu kuti vasaite tsika yekubheja sezvo vakawanda vave muhurombo mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Uraya Izembe vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kubva kuti vamwe vade kurarama neraki
kutambura kwavanhu nokushayikwa kwemabasa nechimiro muZimbabwe ndizvo zvasakisa kuti vanhu vakawanda vatsvage mararamiro anoitiwa nokubheja kana kuti namakasi
vanoongorora nezvematongero enyika varashwit mukundu vanoshanda nesangano reinternational media support vapa mhosva yekuwedzera kweurombo munyika kubato riri kutonga rezanpf vachiti ndizvo zvapa kuti vanhu vadzame noto vachibheja.
Kubheja kunonetsa dambudziko rekuti vanhu vanopedzisira vahakira vasagone kuswera vasina kuenda kunzvimbo idzi. Saka tinotoona kuti dzimwe nguva baba nana amai kana sekuru nana mbuya vanopedzisira vakutora zvinhu zvemumba zvishoma zvavainazvo vachitengesa vachienda kuti pakada vangaita rake vakawana chouviri.
Hurumende inogara ichitaura kuti chiri kupa kuti upfumi hunange kumawere inyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango vanoti zvakatemerwa vakuru muhurumende vanotonga nedemo uye chakanganisa upfumi kutadza kutungamira neuori. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Nasi munyika vanhu vakawanda vari pazororo rekupemberera zuva revechidiki kana kuti National Youth Day. Mumakore adarika zuva ranhasi raishandiswa kupemberera kuzvarwa kwevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Nasi mhemberero dzanga dzichiitirwa kumasvingo. Asi tichirangarirawo zuva iri, Taboka Ncube weStudio 7 abata muimbi uyo anoitawo zvekusetsa vanhu Tawanda Mutswiri anozivikanwa nekuti Ja Bob. Ngatinzwei hurukuro yaaita naTaboka. Ja Bob anozivikanwa nevakawanda nekutevedzera matauriro aita vaMugabe.
Nasi Zimbabwe ichipemberera zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ndeapi mashoko amungada kupa kumhuri yeZimbabwe.
Ndinochemera rinyararo. Hatiti mhuri zhonga nyonga mupopocho. Waivai neunity nepeace and tranquility. Kuzoitawo hatizoda kunzwa kuti vamire kuita zvemadrugs. Say no to drugs. When I was in Zimbabwe, when I was going to go to the drugs, I was going to go to the
Mashoko, akataura na vaMugabe, amuno rangarira, amunga dauti mu rangarira zenyika ande api.
Zimbabwe is our sovereignty. What are you waiting for? Are you watching or chinda? Zimbabwe shall never be a colony again.
Mukomana nechipo iyo muimbi Tawanda Mutswiri anozivikanwa nekuti Ja Bob achitaura ari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti nasi arwisa kuchamembe kweGaza kwapera zuva rimwe chete chete America yashandisa simba rayo muUnited Nations Security Council kuti chisungo chenyika yeAlgeria chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe uye kuti vanhu vemuPalestine vapiwe rubatsiro nekusamanikidzwa kuenda muupoteri vachitiza dzimba dzavo. America inonzi ine chisungo chayo chairi kuda kuti chitambirwe chekumisa hondo kwenguva pfupi uye kuti vari munhapwa muGaza vasunungurwe. Israel inoti yauraya varwi veHamas vane chitsama. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zana negumi nevasere vafa muGaza kubva nezuro uye vanhu vafa kubva hondo zvayatanga muGaza vadarika zviuru makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29,313. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti nyika yavo ichaenda kusarudzo musi wa29 Chivabvu. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti ANC inogona kutadza kukunda zvine mutsindo zvekuwana zvigaro zvekuti ikwanise kuvandudza pumbiro remitemo kana kuti 2/3 majority. Vanhu vakabvunzwa patsvakiridzo yekuvhota kwavachaita vakaratidza kuti vari pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% ndivo vari kuti vachavhotera ANC. Vamwe vakuru vakuru mubato reZANU-PF nasi vatora mukana wegungano revechidiki kuti vakurudzire kuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Vachitaura pamberi pemutungamiri wenyika pamusangano wekupemberera zuva revechidiki iri reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day pamushagashe kumasvingo nhasi, sachigaro weZANU-PF mudunhu iri vaRobson Mavhenyengwa vati dunhu ravo riri kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vachitungamira. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vativo vose vanoda kurwisa kuti vaMnangagwa vasarambe vachitonga kusvika muna 2030 havabudirire. Izvi zvatsigirwawo nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuRussia pari zvino. Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vaMnangagwa havana kuratidza kupokana nemaonero ekuti varambe vari pachigaro. Vamwe vechidiki vange vari pamusangano uyu vakaita saElias Govo vativo hapana chakaipa kuti vaMnangagwa vaenderere mberi nebasa ravakatanga. Mutauriri werimwe bandiko rebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati zviri kuda kuitwa neZANU-PF hazvina maturo ose uye zvinodzosera kumashure utongo hwejekerere. Apo verimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHebert Chimuka vatiwo vanhu vemunyika vanofanira kubatana kuramba zviri kurongwa nebato reZANU-PF. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaPride Mukono vativo veZANU-PF vachanetseka kuti vaMnangagwa vabudirire pachishuo chavo chekuti varambe vari panyanga. VaMnangagwa vakambotaura nevatori venhau vachiti vainge vasina chido chekuti varambe vari pachigaro panopera matemu avo maviri. Izvi ndizvo zvakambotaurwawo nemutauriri wavo vaGeorge Charamba. Asi vamwe mubato reZANU-PF vanoti vave nemafungiro matsva. Pamusangano wanhasi vaMnangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vakoshese zuva ranhasi vachishandira nyika kuti ibudirire sezvo ivo vakashandira nyika vachiri mudiki vakaenda kuhondo kunoisunungura. vatiwo hurumende iri kuita zvirongwa zvakawanda zvekuvandudza upenyu hwevechidiki sekuvaitira mabhizimisi. Asi vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vasina mabasa, zvirikupa kuti vakawanda vavo vafunge kuenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wedu wenhau Godfrey Mutimba. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Golden Makusha vari mudunhu reMaryland muno muAmerica. VaMakusha vanova mutevedzeri wemutungamiri wekambani yeMogog Global LLC iyo yavakavamba nemudzimai wavo amai Molly Makusha muna 2015, vakadomwa kuva nhengo yeutungamiri hwesangano rinomirira vemabhizimisi madiki muAmerica, reNational Small Business Association Leadership Council. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kudomwa kwatakaitwa ndakaona ndaitwa zvekutoitwa invited, ndakaidaidzwa nebato iri vachitaura yekuti vakanga vatarisa nekuona mabasa atinoita kuno kwatinogara kuMaryland nekuTexas, kuti tinoparticipata mune maChamber of Commerce, tinoshanda nemaorganization akaita sana Prosper Africa, and nekuno kuwo ini nami neelection judge USAID. Saka nemaactivities wavo ndakaona vatinyorera kuti tinoona kuti munoita zvakawanda, saka tiri kukumbira kuti munge muchishanda nesu muLeadership Council yeNational Small Business Association.
Vazhinji vangada kuzwa kuti zvakakosha zvakadi zvokuti munge muchidomwa kuti mupinde muLeadership Council utungamiri hwaMakusha.
I think zvakakosha pakuti bato iri charakamirira kazhinji ndekekuti panoita muno muAmerica weCongress both kuSenate neKuHouse pavanogara masession avo sevatungamiriri vebato reNSBA, tinoenda tichinonzwa mafungiro avanenge vachiita nezvinhu zvinenge zvichirongwa kuti nyika iende mberi, mutemo nezvimwe zvakadaro. Pavanenge vachidaro, isusu vemabhizinesi tinenge tichiuyawo nezvichemo kana kuti maideas anenge achibva kune mabhizinesi kuti tizvipe kune vatungamiriri vemapata ava vecongress kuti vange vachizvitora vachizviisawo mubumbiro remutemo pavanenge vachigara vachikurukura muparamendi yavo.
Makanzwa sei semunhu aberekwa kuZimbabwe adomwa kuti anga achipinda musangano rakakosha kudai?
Zvinonzwisa manyukunyuku kuti uone kwekuti unenge uchidomwa semunhu akabva kuZimbabwe kuti unge uchimiririra mabhizinesi ese muno muAmerica nekuti takamirira. Zviri very important, zvinodadisa kuti tiwanikewo tiripo tichikwanisa kunge tichipa pfungwa dzedu pane zvizhinji zvinenge zvichitaurwa kuti zvibatsire small business muno muAmerica, nekutiwo isusu panenge tirimo motoona kuti zvingaitwe sei kuti tiwane kuti tingaunze zvimwe zvichemo zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika izvona.
Kudomwa kwenyu kundekwenguva yakareba sei, nganzi muchirungu temu yekunge muri mukanzuri?
So kunge tiri mukanzuri kwekutanga is 4 years imo, but inenge iri renewable after every 4 years kuona kuti ndichiri kuda here kana kuti ndichine masimba here kuramba ndichishanda ndirimo.
Vazhinji vangadawo kunzwa zvamunoitawo kukambani yenyu yeMogold.
Mogold Global ikambani yatakafoma muno muAmerica, and iko zvino taane office kuSouth Africa ne office kuZimbabwe nekuKenya. Saka kuno tinoita zvakawanda, saka kuno tinonyanya kutarisira nenyaya dzetechnology. Saka tinoshanda nekambani dzakaita ana Dell Technology, vakati appointa se an authorized dealer nana Ingram Micro.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandinokurudzira ndechekuti zvimwe zvinhu zvinooneka kunge zvinhu zvakaoma zvikuru saseka, asi kana munhu ukashinga ukagara wakatarisa in focus nezvimwe zvauri kuita, pane zvinhu zvinobuda zvinenge zvirimo. Asi patinenge tiri kuita izvi, zvinokurudzira kuti vanhu ngatibatane, tikurudzirane pamwe chete kuti munhu wese akwirire mutsoro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGolden Makusha vachitaura vari parunhare muHagerstown mudunhu reMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemabielections dziri kuitirwa muSouth Carolina. Pakati pevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump namai Nikki Haley, avo vaimbova gavhuna wedunhu iri. Aka ndike kutanga vaviri ava vachikwikwidzana. Iko zvino regai tiende kuna tanonoka wande achitipa hurukuro nezvenyaya iyi.
Maprimaries atirikuona kunge tave kusvika pedo nekuona kuti vanenge vari mageneral candidates a 2024. Zviri kuratidza kunge vaTrump navaBiden vanenge vachidzokororazve za 2024. Candidate yamai Haley, Nikki Haley, ndiri kuona kuti vari kutaura kuti ivo vachabuda paSuper Tuesday, iko kunozouya primary emastates akati wandei kana vakadyiwa ipapo, zvekuti ndo zvatiri kuona kuti ndozvichaitika, ndo pavachazobuda mukwikwidzo yacho.
Takatarisa pana amai Nikki Haley, munoona sevangabudirira here musarudzo dzemudunhu ravo reSouth Carolina?
Kuti vanozobudirira kuSouth Carolina kwavanga vambori governor for 2 years handisi kuzviona, nokuti isusu tiri kuona kuti Republican Party iri kufamba nyange vasiri kutaura zvavo pajekerere ne kind of surusarura ganda. Saka munhu wavari kuda ari kutaura zvekudzosera vanhu vechichena pavanga vari makore akapfuura ekuma60s nema40s. Ndosaka slogan yavo ichiti make America great again. Saka varungu vanenge vachiti making America great again ndo ivo pavainge vari pamusoro pezvinhu zvakawanda. Saka ndikuona mai Nikki Haley iyo vanhu vave chirudzi rechiIndia handione vachikunda vaTrump kuSouth Carolina.
Ko, mberi kwatakatarisa uku vamuringai kwakamira sei sezvo amai Haley vachiti havasi kuzobuda mukupikwidza uku?
Kubuda kwamai Haley ndofunga kuchazoya zvandambotaura paipai paSuper Tuesday, nokuti mastate nemadelegates zvinenge zvisina kuringana. Depende nekutiwo Supreme Court inenge yagara pasi here ichitaura kuti vaTrump vane mvumo kukwidza kuColorado here kana kuti havana. Nokuti vakabviswa kuColorado, tichazoonawo mamwe mastates achiitevera murando iwowo kuvabvisa pamaballot. Saka zvinenge zvisisabatsira kuti vave varambe vari makwikwi iyo eelection yeupresident.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vati muringai, vanoshanda nesangano reConcerned Zimbabweans kuOhio muno muAmerica, vanga vachitaura vari parunare kuOhio kwakare natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kuvateereri kuti vazvitaurire zvavanofunga.
Vakadiko Studio 7, vese vese mashandi variko, ndisingataura hangu nemazita mese. Makadiko nebasa, ini ndiri ndakanangana nemapurisa zvaari kuita mazuva ano. Ndinoshaya kuti ko chirudzii? Kudhara taiziva kuti kana vakakumisa nemotokari vanouya pane motokari yako achitarira kuti chakafa chii, asi zvino tiri kungoona kuti ukamiswa uine motokari unotonzi uya kuno kwavarambe, nokuti vanenge vachinotarira inini here kana kuti vanotarira imi motokari? Nokuti inini nemotokari yangu tinenge tiri pamwe chete, kana vachida license ndinovapa license, votarira mota yangu kuti yakanaka here, inobvumirwa mungova, but zvese zvazvisi kuiti.
Makadi paStudio 7 apo, inini ndikutaura navamuturinuve. Vamuturinuve vanotarisa kunobva kuisa mari muhomi mavo kuti treasury yegovernment iite mari, kuti havatarisi kuti mari inobva kupi. Vane mupurimenda mutero kunova shuga inodyiwa nemunhu wese, munhu wekupedzisira umwe andita mari yekutira mari chokuti aone mari yeshuga iyo. Apa izvi mapasipoti vakakwidza, zvinova zviri munhu wopedzisira kana kuti azova nezvo. Sekutoti imi ndimi minista atadzawo minista wefinance since 1980, zvokuti dai vamugabe vanga varipo muri vakakusa vaminista vangadai vakatokubvisa achiita masa vaitova nani, vaminista zivisa vapinda pafinance vaitova nani. Imi muri wese, nokuti muri munhu muwana mari asi hamuchatarisa kuti munhu wokupedzisira mari ari kuiwana kupi. Ndini mafira akarurama pakarurama.
Tino tenda kwa tereri wedu wangu wa shitaura shwa vano funga zisinei ene Studio 7. Asi sezo nguwa edia pera regaendi kusie imaoko a Gibbs Dube achikuwele ngrai naoze isindebele. Inindi ni Blessing Zulu ngiri mu Washington DC.
Kwa mwizika, disenda.